Vachitaura nhasi muchinoi pakuvharwa kwemusangano wavanga vachiita nevanhu vanobva kwakasiyana siyana, imwe nhengo yezak vagabriel chaibva vati dzimwe nyaya dzavari kuferefeta dzeori dziri kutadza kuenda kumatare nekuda kwekuti mamwe mapazi ehurumende avanoshanda nawo akaita senational prosecuting authority nemapurisa ane mashandiro akasiyana navo.
Munoona, saka zvine dambudziko kuti isusu tamubata izaki taferefeta taona kuti zvechokwadi munhu ane mhosva tamubata, ndopatogumira tomuendesa kunational prosecuting authority. Ndosaka vamwe vanhu vari kutaura kuti mamadii kungoti maferefeta mabata maenda kukoti naye munhu uyu manomisa kujeri. Handiti notinge tine udzamu neumazvikokota hwenyaya yacho, asi hezvo tasvika takunopira umwe kuti zvinofamba zvakadai zvinoita zvakadai zvinofamba zvakadai, iyewo pamwene hachichaziva kuti asangana nevanhu vakupi, pamwene anoziyana navo, totozviva nyaya yakazoraswa ukoti animupora.
Vachaibva vatiwo vanokurudzira kushandurwa kwemutemo kuitira kuti komisheni yavo ipiwe masimba ekumira mumatare nemunhu wainenge yawana ine mhosva, kwete kuti mupari wemhosva aendeswe kuvachuchisi, izvo vati zviri kudzosera basa ravo kumashure nekuti dzimwe nguva vanozoona munhu wavaita ane mhosva asunungurwa asati atongwa.
Saka tiri kukurudzira kuti dai vedare repramary vagadzise mutemo uyu, tibvise nyaya ye proof beyond shadows of reasonable doubt. Munozviziva here kuti yavanoti circumstantial evidence, zviitiko chete maitikiro akaita zvinhu kuti mombe yashayikwa panapa iwewo wakurusa ropa ndiwe nyakuitani chembere yashayikwa bere rorusa mvi pachitonaka murikuona ngazviindi kwakada kuita seikoko murikuona asi mutemo unoti wangu zvaicho rarusa mvi asi ndiwo rakadya here kachembere kaya tipe umbowo kuti ndiwo rakadya here kachembere kaya murikuona pazvinoo.
Panyaya yekuti vanosunga vanhu vovasunungura vasina kuenda navo kumatare, vachaibva vati chokwadi kuti izvi zvinoitika uye hazvipe muono wakanaka. Vati izvi zvinokonzerwa nemutemo usingavape simba rekuenda nemupari wemhosva kumatare.
Ndo iri nyanya kubuda iyoyo, munongosunga vanhu votodziva kuti aregezi chii chiri kungonyasa kuitika. Handitika saka taichitsanangura maererano yekuti system yedu mashandiro ainoita handitika akaoma. Tinoferefeta nyaya, tapedza kuferefeta nyaya tinoipira kune vamwe vanga vasipo payakatanga, vakanga vasingazivi matakafamba mese tichiferefeta nyaya iyi, taakuenda kunomupira. Saka zvaakudhipenda nekuti manje unogona here kunyatsa kutsanangurira mupepeti wenyaya yemukoti mukuona manje. Saka vanhu vari kuti puwai maprosecution powers zvobva zvakuita rwendo rimwe chete.
Vachaibva vati komisheni yavo iri kufara kuti yakaita chibvumirano nejudicial service commission kuti nyaya dzeori dzitongwe nekukurumidza, kwete kumirira mumutsetse wemhosva dzinenge dzichitongwa. Vachitaura pamusangano mumwe mushandi wehurumende vajames Chigwe vati uori hunokonzerwa nekupindira kwevezvematongerwo enyika avo vanomanikidza vashandi vehurumende kuti vaite uori.
When people go set a muscle, they want to force one to write issues outside the normal procedure which are there. Not just the government in the normal procedure to do this to ABCD. But because we've got certain muscles, you want to force them. Now, Vashoma, Vanama values and the ethics and the muscle to resist can have this one in our especially our political figures.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reCenter for Natural Resources Governance vafarai maguhu vanoti zvaki inofanirwa kupiwa masimba ekupinda nemunhu wavanenge vasunga mudare, uye panofanirwa kuiswa mutongo wekuti munhu akawanikwa aine mhosva dzeori agare mujeri kwemakore akati.
Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoda kuti ipiwe simba rakanyanya, iko zvino zvaina simba. It's a commission inoita zvekuti iri kushanda iri muhapwa dzapresident. Inoita zvekuti inofanira kuti iteerere zviri kuda president. Pachinzvatsvuka chekutanga, Anti-Corruption Commission inofanira kupuwa prosecuting power. Zimbabwe inofanira kuwa neminimum sentence yecorruption.
Musangano wakadai mumwe wemisangano iri kuitwa nezak mumatunhu ose munyika paine chinangwa chekuumba urongwa hwekufambisa mabasa ekupedza hori munyika. gwaro raaudita general reongororo yakaitwa muna 2018 rinoratidza kuti mapazi ehurumende akashandisa mari inodarika mabhiriyoni maviri emadhora ekuamerica zvisiri pamutemo uye pasina mvumo yeparamende. Ongororo iyi yakaburitsawo hori hwakaitwa kukambani yenational social security authority izvo zvakaita kuti vaive gurukota rezvevashandi panguva iyi amai Priska Mpfumira vasungwe nezac vachipomerwa mhosva yekuita zveuori pamari dzekunational social security authority. Nyaya iyi ichiri mumatare edzimhosva. Dzimwe nyanzvi munyaya dzemitemo dzinoti sezvo Zimbabwe iri kuzivikanwa nenyaya yeuori hunosemesa, panofanirwa kuumbwa dare rinotonga nyaya dzeuori chete kuitira kuti uori hurwiswe zvakasimba munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Ata Chiguriwa.